Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri, Gumiguru 2, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Paramende inodoma nhengo dzekomiti yayo yepamusoro-soro, izere nhengo dzezanu PF. Imwe nhengo yebato reMDC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa yoenda kumatare ichida kuti vaChamisa vasatambirwe somukuru webato iri. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti magwara ehurumende anobata mari neupfumi anoomesera varombo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Paramende nhasi yadoma nhengo dzekomiti yayo yepamusoro yeStanding Rules and Orders Committee, iyo izere nenhengo dzezanu PF. Godwin Mangundla anotipa nyaya inotevera.
Nhengo dzekomiti dzinoti mukuru webasa rehurumende muparamende, zvakare vari gurukota rezvemutemo neparamende vaziyambi ziyambi, gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai opa muchinguri kashiri, gurukota rezvemari vamutuli ncuve, vapupuraito garepi, vasidin sekera mai, amai tambudzani muhadhi, vamathew nyashanu, amai marian chombo, amai tsitsi muzenda, varoy bila, sikelela gombo, naamai spiwe mukunyaidze kubva kuzanu PF. Nhengo dzeMDC mukomiti iyi ndiva Morgan Komichi, vainnocent Gonese, vaprosper Museyami namuzvare Tabita Kumalo. Pasi pebumbiro remutemo, mutauri weparamende vajacob Mdenda ndivo sachigaro wekomiti iyi, vachitevedzerwa nemutungamiri wesenate amai Edna Madzongwe. Vatevedzeri vavo vaviri vanoti amai Tsitsi Gezi navamike Nyambuya inhengo dzekomiti iyi. Vamudenda vati komiti ichaita musangano waiwe tanga nemusuwechishanu, uye komiti iyi inotarisirwa kudoma nhengo dzichange dzichipinda mune mamwe makomiti achange achiongorora mapazi ehurumende. Zvichakadai, nhengo dzeMDC dzinoti hadzisi kuzotaura pamusoro pemotion yekutenda mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nekuvhura kwavakaita paramende. Mumwe vatevedzeri vemutungamiri weMDC vaKomichi vati kutaura pamotion kuremekedza vaMunangagwa pamwe nekubvuma kuti vakakunda zviri pachena.
Tino God better president your speech iyo munhu atsingatendi kuti akawina election. Tikaira tati beta president wa speech kazoti totobvuma kuti munhu akawina election ko. Kwatirahana kushandisa chisimba kinda papawa zvinhu zvisina kunaka.
Vakomichi vaudza Studio 7 kuti vacharamba vari muparamende uye vachaunza mamotion mamwe pamwe nekutaura mune dzimwe nyaya dzakakosha kuvana veZimbabwe.
Isu zvatiroda chete kuramba tichitaura kuti election yeZimbabwe yabirwa kusvika vanhu veZimbabwe vagutsikana. In the international world, yagutsikana yaona. Tiri kufara kuti the international world yakuona kuti zvishuwa election yeZimbabwe yakabirwa.
Mangwana chaiwo vachatura mamotion anobata zvinonetsa vanhu munyika zvakaita sekushayikwa kwemari.
Tine motion iri on the deck yamavhendi ari kutambudzwa. Tine motion zvakare iripo iri on the deck ye cash crisis. Tine motion imwe iri on the deck zvakare ye devolution neimwe motion yama electoral reforms. So tia rola zvinhu strategically and timeously kuti tite escalate Our struggle will not end.
Mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pes Sairwanya vanoti kunyange zvakakosha hazvo kuti nengo dzeMDC dzitore matano adzinoda kuti dziwane zvadzinoda panya dzematongerwe enyika. Kusataura kwadzo pamotion yekuremekedza mutungamiri wenyika hakuna zvakunobatsira.
But ivo vane kodzero vanhu vemDC kuita izvezvo nokuti zvinovabatsira kuti vawane kana vari munegotiation kana pane zvavanoda kuwana kubva kuzanu munyaya dzepolitics, ikodzero yavo yokuita izvezvo. Asi vane kodzero yavo hapana kuzivokuembaraza vamunangagwa hapana chimwe chobuda.
Dr. Ruhanya vati MDC ine nhengo shoma dzisingakwanisi kukanganisa ZANU-PF kuita zvainoda muparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Imwe nhengo yebato reMDC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa vaElias Mashavira vakakwira kudare repamusoro vachida kuti dare iri ripe mutongo wekuti vaChamisa havasi mutungamiri webato iri sezvo vasina kusarudzwa zviri pamutemo zvichitevera bumbiro rebato reMDC. Mumagwaro avo kudare iri vaMashavira vanonzi vari kudawo zvakare kuti dare iri ritare kuti kuitwe Congress yechimbi chimbi mukati memazuva makumi matanhatu yekuti pasarudzwe achatsiva vaive mutungamiri weMDC muchakabvu Morgan Tsvangirai. VaMashavira avo vanove nhengo yeMDC kudunhu reGokwe Sesame vakakwirirawo dare vamwe vanoti munyori mukuru webato vaDouglas Monzora, mutevedzeri wemutungamiri webato vaMorgan Komichi, avo vaive sachigaro webato, mumwe wevatevedzeri vemutungamiri webato vaElias Mudzuri, pamwe nemutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata gweta riri kumirira vaMashavira vaAshel Mutungira kuti tinzwe zvizhinji.
Ma-instructions atakapiwa naMashavira ndeyekuti number 1, constitution yeMDC inotaura kuti president akarizaina kana akafa, pane urongwa hwakarongwa nekusvika kuti anozomugara kubva ipapo anonga ari ani. Zvotaudza mukatasa konyere kuti ndi vice president wavo. Vice president wavo anonga akaelektwa pacongress. Saka nyaya iripo ndeyekuti munhu akaelektwa kuita vice president yeMDC pacongress ndi Dr. Tokozani Kupe chete. Saka pakazoshayiwa Morgan Tsvangirai musi wa14 February, mainstruction ndeyekuti izvona vaChamisa vakamuka vava kuti ndiwo president weparty. Zvisirizvo zviri mubumbiro remutemo weMDC yacho. Mainstruction dzatakawana tichiverenga futi constitution yeMDC yayo itori nekuti vanosarudzwa pacongress ndivanani. Muconstitution yeMDC hamuna mapuresidendi anodarika umwe chete, mungone provision yemutedzero wapuresidendi 1 napuresidendi 1.
Saka nyaya iyi inonzwi kwariini mudare vaMutungura?
Isu takafaila court application tamirira kuti ivo vapindurewo. Vakapindura votozoita mahedz. Saka zuva rekunzwikwa chero hatingazvizive kuti ndinganzwikwa zvarini.
Asi makasvitsawo here vaChamisa nevamwe vatiri kuona vamunonzi makasvitsawo mastawo kudare kuti vange vaine chekuita nenyaya iyi? Makasvitsa here mapepa ekuvazivisa?
Sherifu akati vaseva nemapepa sondirapera here. Vane mazuva 10 kuti vapindure mapepa atakavaseva. Kubva sherifu wekuHarare ndiyakaseva vaChamisa nasecretary general naacting chairperson, deputy sherifu ari kuBulawayo ndiyakanosevho Dr. Tokozani Kupe ikoko.
Asi tiri kunzwaka kuti vaMashavira vamuri kumirira ava hanzi havasi nhengo yeMDC.
Zvokwadi kana vakuudzai nyaya vakaverenga vanoona membership card reclient yedu iripo paapplication iri kucourt. So my instructions atakapiwa, takapiwa nemunhu ane membership card iri valid yekumusangano weMDC. Saka naizvozvo shureyo ndeyekuti bumburo remutemo ravo reMDC ritedzwe naani naani zvake.
Avo vanga vari gweta riri kumirira vaMashavira vaAshel Mutungira vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi mutauriri wavaChamisa Dr. Nkululeko Sibanda vaudzawo Jonga Kandemiri kuti vaChamisa havasi kushayiswa hope nenyaya iyi nekuti vaMashavira havasi nhengo yebato ravo.
VaChamisa vanoti ivoka munhu uyu haana chaanotsvaga muMDC kana kuti mutungamiri webato, nokuti ndemumwe wevanhu asiri nhengo yepati. Anenge akangotumwa zvake kuti akonzere kusawirirana nemhirizhonga mubato. Saizvozvo tungofunga kuti hapana nyaya hapa, toongoona kuti angotambise zvake mari yake nenguva yake. MDC inofambira mberi neutungamiri wapresidenti Musa, unoratidza kuti unodiwa nevanhu zvakakurisa zvikuru.
Vamashavira vari kuti inhengo yebato izere ine kodzero yekunge ichidaidzwa kukongresi, zvinove zvisina kuitika. Imi muchiti havasi nhengo yebato, munoti
zvese izvo kunyepa, hapana kongresi rakambodaidzirwa. Uye takatarisa zita ravo mumagwaro edu kuti tione kuti riripo here, tikawana kuti aiwa, haisi nenhengo dzebato reMDC.
Asi makagamuchidzwa here mapepa kana kuti magwaro ekudare aya kupikiswa utungamiriri kwavachamisa?
Takavona mapepa aitaura kuti pane munhu usiri nhengo yepati ari kuda kunetsana napurezident. Zvino organizing department yakabva yapinda mabhuku ikatarisa ikaona kuti aiwa, munhu ari kugotambisawo nguva zvake.
Saka muchaenda here kudare kana makanga madaidzwa kudare mushure mekunge maona zvamuri kutaura izvi?
President vanoita vanotya, kana vachidiwa kumatare vanoenda. Zvichiita kuti vasaenda havaenda, asi chikuru ndechekuti zive kuti vachamisa vakasarudzwa nevanhu, uye nanhasi vanhu ivavo vachiri kuvatsigira, nevamwe vanga vasingatsigiri panguva iyoyo vaakutsigira bata.
Asi zvinorevei kuti munhu kana muchiita haasi nhengo yenyu anga achienda kudare achinopikisa utungamiri, anenge awana kupi masimba akadaro iye asiri nhengo?
Munhu anongoti sezvenanguva namari yekuti nditaure nemaloya uo mhanya kumaloya anoti maloya ndoda kupai mari yakawanda kudai. Maloya anongoita zvanenge ataurirwa kare munemiridzi yemari, saizvo ndofunga ndozvaitika pano.
Mutauriri wemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa, Dr Nkululeko Sibanda vari parunhare muHarare, naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4 pm kusvika na5 pm. Musi wechishanu kubva na4:45 pm kusvika na5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vairatidzira vachinyunyuta nekuparwa kwedzimhosva muSouth Africa vakarwisana nemapurisa muJohannesburg nemuvhuro, izvo zvakasiya vakawanda vakuvadzwa mushure mekunge mapurisa ashandisa mabara erabha. Mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica, amai Melania Trump, vasvika nhasi muGhana mukutangisa kwerwendo rwavo rwemazuva mashanu runosanganisira kushanyira Malawi, Kenya pamwe neEgypt. Kusagadzikana pamwe nekushungurudzika zviri kuwedzera muvanhu vepachitsuwa cheSulawesi chiri muIndonesia, apo vanhu vanodarika churu nemazana maviri vakaurayiwa mukundengendeka kwepasi pamwe nemafashamu etsunami zvakaitika svondo rapera. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mashoko egwara remafambisirwo emari kana kuti monetary policy rakaparurwa nagavhuna webhanga guru renyika uye gwara remafambiro eupfumi rakaparurwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube magwara anotomesera varombo kunyanya munyika. Blessing Zulu we Studio 7 anotipanyaya inotevera.
Kuratidza kuti hapana kunyatsoti gedye pamaonero evaviri ava, Dr. Mangudya vakati upfumi uchakwira nezvikamu zvishanu kubva muzana, ukuwo muzvinafundo Ncube vachiti uchakwira nezvikamu zvitanhatu nezviga zvitatu kubva muzana. Vaimbova gurukota rezveupfumi vari nhengo yeMDC vatendai biti vanoti matauriro akasiyana aya anoratidza kuti hapana muonera pamwe. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vashorawo zvikuru nyaya yekuwedzerwa kwemitero yakaitwa navaNcube.
VaNcube vawedzera nhambo yavanhu vari kutambudzika vatevati vari mumari mupovhati, nekuti vakachinja mutemo paibhadharwa 5 cents per transaction, zvichireva kuti ukaita transfer yako yemobile money transfer itingati yekukeshisa muenzaniso, ukatransfer $500 waibhadhara tax ye 5 cents. Asi vakabva vaine mutemo vakataura zviri technical kuti vanhu vasakasa kuona vanozoona varumwa nengwena, wekuti 2 cents per dollar. 2 cents per dollar zvikureva 2% tax, sechireva kuti munhu anonge atransfera $500 kune hama yake paeco cash ari kuchajiwa $10 netax inoenda kuministry of finance. Tisa achitesa macharges anoenda kueconet, anoenda kumakambani vari mobile money transfer.
Nyaya iri kunetsa vanhu vakawanda munyika inyaya yemari. VaMangudya vakati panosvika musi wa15 mwedzi uno mabhanga anofanira kunge awana nzira yekupatsanura mari yemabond notes nemareal time gross settlement kana kuti RTGS uye imwe mari yemadhora yekuAmerica. Izvi vabiti vati zvichapa kuti vanhu vane mari mumabhanga pari zvino varasikirwe nemari dzavo. Muzvinafundo Mugano vati zvaitwa izvi kutokanda nyika mukanwa mamupere.
Zvavakatoita zuro vakatogadza bongozozo rimwe dambudziko guru richisangana senyika nekuda kwekuti chekutanga vakati maRTGS yava currency akaopen account yemaRTGS kureva kuti tatava nemari nedzemaRTGS, ndozvava zviri kutaura. Saka zvichakonzeresa kuti maprize aite chimbwa mupengo, marete aramba achikwira.
Asi vabiti vati vanhu vanokwanisa kuendesa RBZ kumatare edzimhosva nekurasikirwa nemari dzavo.
Remember kuti maaccounts ane vanhu nhasi vakavhura 2009 vachiisa maus dollars vadivhaniwa maaccounts iwa atanga tinawo iwe anga achiti 1-on-1 mukaenda kusection 43 Reserve Bank Act inotaura mabond notes and everything else are 1-on-1 with the US dollar. Therefore this devaluation is illegal, is illicit, is unlawful, is void and is not sustainable.
Chimwe chiri kunetsa vanhu vakawanda inyaya yekwira kwechikwereti chehurumende, zvikuru mari dziri kukweretwa munyika. Muna 2012 apo hurumende yemubatanidzwa yainge yosvika kwamvura yacheka makumbo, chikwereti cheZimbabwe munyika chainge chasvika pamamiriyoni mazana maviri nezvikamu makumi masere nemashanu, asi iko zvino chasvika pamabhiriyoni mapfumbamwe nezviuru mazana mashanu. Mukuru wesangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development, Amai Janet Joe, vanoti nyaya iyi inofanira kuongororwa.
And isusu semusangano tiri kuti tisati tatanga nyaya yekuti toda kubhadhara zvikwereti izvi, ngatitangei taita debt audit, yatinoti debt audit, tiongorore zvikwereti zvatinazvo kuti zvakambobva kupi, chii chaita kuti tisvike patiri, uye kuti tobuda sei tese sezvizvarwa zveMuzimbabwe.
Asi muzvinabhizimisi varizve mudzimai wechitema kutanga kutungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce, Amai Mara Hativagone, vanoti vaMangudya vakabaya dede nemukanwa.
Tinotoona kunge zvinhu zvinogona kutibatsira kuita kuti mabhizinesi edu asumukirewo nekuenda kumberi, nekuti patanga tasvika panga patiomesha izvi.
Nyika pari zvino yakatarisana nematambudziko anosanganisa kushomeka kwemari yekunze, zvopa kuti zvinhu zvakawanda zvakaita semafuta ekufambisa dzimotokari, chingwa nezvimwe zvinetse kuwana. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti Zimbabwe inofanirwa kusunga dzisimbe kuitira kuti munyika muve nemabasa, kuitira kuti vose vari kupedza zvidzidzo vawane chekuita senzira yekusimudzira upfumi hwenyika. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mukuru Affirmative Action Group mudunhu remateveland varegional Tshoko vanoti kubvira pavakapinda pachigaro ichi mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa varatidza chido chikuru chekugadzirisa upfumi hwenyika asi vashoko vanoti zvakakosha kuti urongwa hwavo huchikasika kushanduka kubva pakuvehwe pamuromo chete huve hunobatika
Tufangwa tisa ikono mtitazise kwa tuko kwa nisa kukunda. Tutazise kutiko by investors aruguwe ya tuwa bata nuroku rogaita sei. Kutafare wa kuti environment yedu. Haite ombasa rogushanda. Kukutila kutinesuo wana zibapo tuwane mabasa. Chikuru izwezi kubatana. Chikuru izwezi. Ndejo kuti kuiti kuiti ya mabasa. Mapromisi ema dila kaito na president. Ngaji fulfilwa into full action. Zugango daro mabasa anowanda
vashoko vanotiwo kunze kwekuve nevemabhizimisi vekunze vanosima mari munyika zvakakoshawo kuti pave nehwaro hwakajeka hunoita kuti zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri kunze kwenyika zvikwanisewo kusima mari yazvo munyika pasina kutyira kuti mari iyi inogona kutsakatika Izo zvinotsigirwawo navaButler Tambo avo vanove muongorori wezveupfumi anoshanda akazvimirira ega
Vashinja vemave muZimbabwe vari kunze kune dzimwe nyika. Ukatarisisa mari dziri kupinzwa nevanhu vava, imari zhinji. Tozotarira mari yatingati foreign direct investment iko zvinenge ita mari ingaita about $400 million. Chingadikanwa kuti chiitike ndechekuti mari idzi dziri kupinda muZimbabwe. Tikapa vimbo vevanhu veZimbabwe kuti aiwa mari dzenyu dzakachengetedzeka muno muruzodziwana kana madzichengetedza dziri maUS dollars, muruzodziwana zvakare dziri maUS dollars. Zvichaitira kuti mari yese yapinda iyo yatingati madiaspora remittances imari ingabatsira kusumudzira upfumi hweZimbabwe.
Vatambo vanoti zvakakosha kuti Zimbabwe ibhadhare zvikwereti zvaina zvekumabhanga epasi rose eInternational Monetary Fund neWorld Bank kuti igokwanisa kuwana mari inobatsira kumutsurudza upfumi. Asi vanotiwo zvakakoshawo kuti zvikwereti izvi zvitange zvanyatsoongororwa uyewo kuti kana nyika ikawana imwe mari kubva kumabhanga aya ishandise mari iyi nenzira kwayo.
Kana mari itaiwana yezvikwereti isava mari inotambiriswa vanhu kana kuti inde kune zvatingati recurrent expenditure aiwa mari iyi kana yapinda muZimbabwe ngaive mari ichashanda zvikurusa pakumutsiridza upfumi ive mari ichakweretwa nevemabhizimisi yatingati industry kuti vatu vamutsiridze maindustries mabasa awanikwe zvakare muZimbabwe ndozvimwe zvingabatsira kumutsiridza upfumi hweZimbabwe
mutungamiri wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU vaPeter Mtasa vanoti vanotsinyira nyaya yekuti upfumi hwenyika hungagadzirika chete kana nyaya dzematongerwo enyika dzatanga dzagadziriswa vaMtasa vanoti panofanirwa kuve nemaonera pamwe pakati pehurumende vashandi nevashandirwi kuti zvinhu zvinyatsofamba
Tinoona kuti mune zvematongerwo enyika mune kupokana nekupesana kwakanyanyisa kwakabuda musarudzo saka nyaya iyoyo kana isati yagadziriswa vari kunze vanoshaiwa chisimbiso chekuti nyika ino yakamira zvakanaka uye zvevari mukati isu vagari vemuno tinotadza zvekunzwisisa kuri kuenda nyika saka chinhu ichocho chinoda kuti chigadziriswe pave negungano rokutaurirana nenzira yekuti vanhu vezvematongerwo enyika vagare pasi voonesana zvakanakira kubatana
vaMtasa vanoti Zimbabwe ine rombo rakanaka rekuve nyika ine zviwanikwa zvakasiyana siyana kusanganisira zvirimwa zvinogona kushandiswa kubatsira kuti upfumi hwenyika husimukire nekukasika kana zvikabatwa zvakanaka pakuti chii chingaitwe kuti vechidiki vawane zvingavape pundutso muupenyu hwavo kusanganisira dzidzo pamwe nemabasa vaMtasa vanoti zvakakosha kuti nyika irase nyaya yehuori uye idzokere pakukoshesa kudzidzisa vechidiki kuti umenemene haubhadhare
Vechidiki wedu vakura mukuoma kwenyika vachingodzidzira kune vanhu vanoona kuti zvazvo kutorarama zvatova zvemutsimba uyezve hakuna achatarisa umwe uyezve hakuna achabatsira mumwe uyezve huori hwanyanyisa zvekuti vechidiki vakura vachiona huori tinodazve kuti tiite program yekutanga kudzidzisa vechidiki kugara zvakanaka navamwe kugara zvine hunhu uye kubatsirana kwatakakura tichidzidziswa kuti ndiko kunofanira kuwanikwa pavana veZimbabwe
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries Vasfelani Javangwe vanoti sangano ravo rine hwaro hunoratidza kuti makambani anokwanisa kuti amutsurudzwe
tine yatuti industrialization framework inove yatinosedza mushure hurumende inoratidza iwo kuti titarise kuti makambani akavharwa aya atingabatsi kuvhura ndeapi nekuti pave nemabasa kuzita makabani manyuwa anatinga gazenda api anuendo na deso atina shumuno msipapa mpani mzila zoshansi papa kuita izosu kana tawana iwa ya duo mkatinga atima opportunities mamashina ngatiti asapo tukio wanwebuno kutawa frima business mamashina ndihuta ngatisapo kutamekunze wawe wa frima business.
Dzimwe nyanzvi dzinoti Zimbabwe inofanirwa kuita urongwa hunokwezva vari kunze kwenyika kuitira kuti vadzoke kumusha kuzobatsira kusimudzira upfumi hwenyika. Nyanzvi idzi dzinoti Zimbabwe ine vanhu vanoziva mabasa akasiyana siyana vari kunze kwenyika vanokwanisa kukwezvwa kuti vadzoke kumusha. Nyanzvi idzi dzinotiwo vanotengesa mumigwagwa vanofanirwa kuitirwa urongwa hwakajeka kuitira kuti vabhadharewo mitero kuhurumende sezvo mitero inobviswa nevashandi pamwe nemakambani iri iyo nzira inounganidza mari dzinofanirwa kushandiswa nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinotiwo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vane masimba ekumisa bhodhi rezimura nekugadza vanhu vatsva mubhodhi iri. Izvi zvinotevera kumiswa kwebhodhi rezimura nezuro mushure mekunge rawedzerwa mwedzi mitanhatu asi rikazomiswa basa mushure memwedzi miviri. Vancube vanoti vakatotumira mazita ebhodhi idzva kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vapiwe mvumo yekuvagadza. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata muongorori wenyaya dzezveupfumi uye vachishanda nekambani yePersicon Financial Advisors vaPersistence Gwanyanya kuti tinzwe maonero avo.
Bhodhi iri rinoshanda richirepresenta rakamiririra hurumende asi hurumende inenge yakamiririrwa navamutuli Ncube. Saka vamutuli Ncube neruzivo rwavo vachipinda pabasa vane zvavakaongororawo nekuti ndakanzwa sekuti temu kana nguva yekushanda kwebhodhi inogona kunge yanga yakwana. Saka vamutuli vakachimbomirai.
Ko iyo zimura zvainonzi yakabata chikamu chayanga yakatarirwa kubata ikatopfuurira nezvikamu zviri pamusoro, hakusi kugona basa here kwavaiita uku?
Panyaya dzekutsvagwa nekuwanikwa kwemari yemutero tinoona hongu yanga ichidarika nyaya dzekuti tageti yedu yanga iri papi, tadarika tasvikapa, tadarika tasvikapa. Asi tageti kayo nyaya dzakawanda ndedzekuti mari dzimwe dzaingotsakatika dzichiburiswa nevanhu kunze kwenyika kumabhodha uko chiitika uori zvinoita kuti nyika yanga ichiruza mari.
Vamwewo ndevanoti zimura inotsikirirwa nenyaya dzouori. Munoona here vamutuli Ncube vachizogona kupedza hondo iyoyi?
Nokuti kana zvichinzi kune corruption yakawanda kumabhodha, kune chii chakawanda kumabhodha, iro bhodhi ririyo rinofanira kuti rikaenda kumanagement yekuzimura, rikaenda ikoko kuexecutive yezimura rotaura kuti aiwa mashandiro awo haana kunaka, tinofanira kupesenudza takadai 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 kuti tisvike pakadai.
Saka gurukota rezvemari ndiro rine masimba okubvisa nokugadza bhodhi rezimura?
Ndiro chairo rine masimba iwayo. Rina masimba nokuti gurukota rezvemari riri kunzi ndo nhumwa yehurumende. Zimura inofanira kunge ichigadzwa nokubviswa nehurumende, asi hurumende ine munhu wayo wainotungamidza pamberi anenge ari iye gurukota rezvemari.
Avo vanga vari muongorori wenyaya dzezveupfumi uye vachishanda nekambani yePersicon Financial Advisors vaPersistence Gwanyanya vachitaura parunare vari kuHarare neStudio 7.
Makadii vateereri veStudio 7, ini ndini Maikove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chevechidiki cheThe Connection na 8pm. Nhasi tiri kutarisa mikana iripo munyika yekuwanikwa kwemabasa uyezve kutanga mabhizinisi anopa vechidiki mukana wekusimudzira nyika. Semaondoro enyu, mikana iyi iripo here munyika? Pindai muchirongwa mutudze maondoro enyu. Tumirai nharembozha dzenyu paWhatsApp panhamba inoti 001202465-0318. Namba iyi zvekare 001202465-0318. Munogonawo kutibata papeji redu reFacebook reVOA Shona kuitira kuti tigokufonerai. Ngatisanganei pachirongwa na8pm.
Nguva yabva yatiperera. Ndino kutendai kunge mange muinesu anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA.